Izvino takatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe tongoti masvondo mashomane napfuura. I think tiri munguva inonakidza zvikuru kana muri vanofarira zvebusiness, nekuti pachinja hurumende kubva kugovernment yanganga isingape ingati mainvestment opportunities kumacompanies ari bets kunze kwenyika. Even vana vemuZimbabwe zvanga zvakavaomera kuti varane mabusiness avo. But right now tine new dispensation iripo, tine government inowani iripo, ende pana president ari kutaura zvine chekuita nebusiness. I think kana uri munhu anofarira business, we very much like what the president has been saying ever since he took office for the last few days. Saka ndinoona sekuti I think vanhu vese vari kunze kwenyika ka kana vakatarisa madevelopments esaya, I think vanofanira kuva nekufarika kuti neexcitement yekudzokera kuZimbabwe kunoita business. I know pane zvisati zvagadzirika zvakati o, but munoziva dzimwe nguva tinofanira kutora advantage yemaopportunities yakaita nge aya. Even zvisati zvava 100% correct, but I think we are on the way to recovery. Saka ukagara wadzokera kuZimbabwe ukaneta establish some sort of business in this kind of environment, I think unokwanisa kudyara miti yakasimba kuti pazvinozonyatsofamba zvakanaka pamberi apo, I think unenge wane nepotsini rinani chaizvo kudarika vazhinji vanoda kuzouya later. Tinofanira kutora advantage situation iripo yezvinoizvi, ndo maonero andinozviita.
Vazhinji vanogarochema tichitarisa mutemo uyu we-51.49% uri muZimbabwe. Imiwo hamuutyiri here mutemo iwo?
Tine government inewana zvandamboreva ya ichangopinda mupower. Well, tina president inewana let me put it correctly, atora chigaro mazuva mashomane napfuura. In fact zvimwe zvandandichatozotaura ndozvandogona kungotaura izvo ndezvekuti I think ndozvinhu zvavanofanira kutarisa izvozvo izvo president.
Totarisawo vaguni pachavo, business renyu ramuri kuita makanangana nei zvamunoita?
Business rangu rinonzi sezvandamboreva pakutanga rinonzi Century Business Academy. It's a consulting firm in later, you know, skills development. Tinorana makosesi akasiyana-siyana ekudzidzisa vanhu vari mubusiness vari mugovernment kuti vanofanira kurana sei maofisesi avo, kumaneja mari, ende tine makosi akasiyana-siyana. Also on the other side tine aconsulting side inoita zvebusiness process reengineering, kana kuti zvekubatsira mabhizinesi kuti ashande zvakanaka. Saka dzimwe nguva tinotora mabhizinesi ari kuda kuwaya kana kuti akuda kudonha, toisa team yedu ikokoko. And then team yoyonodi yondogara navo pasi ichivapa pfungwa dzakasiyana-siyana kuti munofanira kudai dai 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 kuti bhizinesi renyu riende mberi. Tinoadvise vemagovernment akasiyana-siyana. We have a platform inorana all across the sub-Saharan Africa, and tinoendawo even kuAsia, particularly Dubai, Qatar, and tichitanga kuendawo kuIndia. And recently tatangawo kuenda kuAustralia and some of the Caribbean islands. Tanga tiri kuFiji just a few days ago.